Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira zvizere kurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB. Dare ramagistrate muHarare rinotadza kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaimboemiriri weZengeza West uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change paJob Scala. Yeku konzera mhirizhonga panguva yesarudzo dzemabielections gore rapera. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano zvichitevera gakava rakasimudzwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Varimi vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa kwezvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa mvura izere mumadhamu munharaunda dzavo. Indwe mimwe emisore na udziru dzanhasi chibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisa chirwere cherurindi kana kuti TB uye iri mugwara rakatarwa neUnited Nations pasi pechirongwa cheSustainable Development Goals mukurwisa denda iri. Vachitaura vari kumusangano weUnited Nations General Assembly uko kwavapinda musangano une chekuita nekurwisana neTB waitwa paruti pemusangano weUnga vamunangagwa vanoti nekudaro Zimbabwe yakatobviswa panyika dzepasi rose dzinosvika makumi maviri kana kuti 22 dziri kutarisana nedenda iri.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Ndinoda kukuvimbisai kuti nyika yeZimbabwe yakazvipira mukurwisana nedenda rerurindi sezviri muhurongwa hweSDG Ending Tuberculosis, hurongwa hwekupedzwa kwerurindi pasi rese. Tinoramba tichikoshesa kudzivirirwa nekurapwa kwechirwere ichi kuzvizvarwa zvese zvenyika yeZimbabwe.
Vamunangagwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti pasi rose ridyidzane munzira dzechizvino zvino mukurwisana nedenda iri uye vati kuti pave nenhomba inokwanisa kubayiwa vanhu kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Vanoti nyika yavo yakazvipira kurapa vese vane chirwere cheTB uyezve kurapwa kwevane chirwere ichi kuri kuitwa muzvipatara zvese zvinosanganisira zvekumaruwa. Vanoti nyika yavo iri kushanda pasi pegwara reWorld Health Organization Multisectoral Accountability Framework mukurwisa chirwere ichi. Vanhu vanofungidzirwa kuti vangangosvika mamiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu kana kuti 10.6 million vanonzi vakabatwa nechirwere cheTB pasi rose muna 2021 kuchitiwo miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million vachifa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 uye ari kumusangano weUnga kuNew York aita hurukuro na Dr. Simbiso Ranga vanoenyanzvi yezvezvirwere uye vari muno muAmerica.
Mutungamiri wenyika vanga vari kutaura nedambudziko retuberculosis, chirwere chatinoziva kuti muZimbabwe tanga tava nacho kwemakore akati wandei, asi pasi rese riri kuda kuti chirwere chichibviswe chiitwe eradicated kana chisazovepo sekubvisa kwatakaita zvirwere zvakaita sana polio. vanga vari kutaura ivo kuti mainitiatives ari kuitwa ari kubatsira muZimbabwe uyezve we need to do more kuti chirwere chichisaramba chichinetsa muZimbabwe. Ndingataura ndezvekuti izvo idambudziko riri kuti pasi rese riri kushanda kuti chirwere chipararire, asi ndinoona sekuti hurumende inofanira kunge ichiita more work kusapota nyaya dzeutano nenyaya dzekuti vanhu vange vane nutrition yakakwana. Ndinoona sekunge more can be done on that regard.
Zvii zvingaitwe nenyika mukurwisa denda irori? Tanzwa vachiti ivo pangadai pachizokwanisa kuwanikwa nhomba. Munoona izvi chizoitika here pasi rose?
Marvelous, ndinoona zvichiitika. Nothing is impossible. Nhomba sezvatinoona inoita kuti zvirwere zvakawanda zviparare, zvinhu zvakaita sana polio, even nyaya yecovid yatiri kubva mairi, kana vana flu, vana measles, nhomba inobatsira. Saka tikawana nhomba inoita kuti chirwere chetuberculosis chisabatira vana, like they say prevention is better than cure, that would be the ultimate solution. Saka ndinofunga kuseta that as a target is a good thing. However, zvinonida kuti hurumende yedu iise mafunds aside, cannot my resources aside for such kind of research to be done in Zimbabwe. Muzvikoro zvichiwana magrants.
Taona vachitaura zvakare kuti Zimbabwe yakabviswa panyika 22 dzinonzi idzo ndodzanga dziri kunetsekana nedenda iri. Uku hakusi kugona here?
It's progress for sure, and tinofanira kucelebrate any progress inenge yaitwa, but we should look at it in terms of kuti who is providing my resources kuti tishipiwe patava. Inini chandinofunga nechekuti we'll be doing even better the hurumende yaiseta aside more resources, because iye zvino izvi mapartners akawanda ari kutibatsira kuti dambudziko iri riparare. Asi hurumende ikaita a little bit more, ikaita more money into health, the health sector will do well, but we should celebrate the progress we have made for sure.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tichiri kumusangano weUNGA, mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munyika reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kuti hurumende dzemuAfrica idzo dzine vanhu vakaenda kumusangano uyu neuwandu dziremekedze zvitsidzo zvichabudawo misangano iri kuitwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaRusike.
Ara nhasi high-level meeting yatinenge tanyanyodibana nayo yakatarisana nezvechirwere cheTB kana kuti rurindi, sezvo muchiziva kuti nekuda kwedambudziko ratinaro reHIV makeisis eTB anoramba achiwanda, uye iye zvino izvi tiri kuona kuti vamwe vava kuita dambudziko reyatinoti MDR TB iya inonetsa kurapa iya. Asi dambudziko guru ratiri kuona kuti inyaya yediagnostics, vamwe vazhinji vanononoka kubatwa icho chirwere cheTB chozowanikwa chatokomba. Saka musangano wanhasi wakanangana nenyaya yeTB kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kurwisana nedenda reTB, uye kuona kuti takwanisa kurikunda kunyanyanya nyika dzekuAfrica, ndekuti ndiwo kune yavanoti high burden, kune dambudziko rakakura takatarisana nechirwere cheTB.
Munoona nyika yeZimbabwe nehurumende ichizotora here zvitsidzo zvamuri kubuda nazvo kumusangano uyu weUNGA?
Chikuru chatinenge tichitarisira kuutungamiri hweZimbabwe ndechekuti ngavasiyane netsika iya yekuti vatungamiri vakarwara vanokwira ndege kuenda kunorapwa kune dzimwe nyika. Takaona vamwe vatungamiri vakadzitsvika pakushaikira kune dzimwe nyika nekuda kwekuti vanenge vachitiza zvipatara zvedu zvisina kumira zvakanaka. Saka isusu kurudziro yedu kuutungamiri ndeyekuti ngatigadzirisei utano hwedu hwemunyika, uye zvinopa vanhu yatinoti confidence vakaona mapolitical leaders avo vachiti vakarwara zviya vanoenda kunorapwa kuGomo, vanoenda kunorapwa kuMpilo, kuKadoma hospital and so forth. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vave neconfidence nezvipatara zvavo. Takazoona zvakaitika munguva yeCovid, apo mabhodha akanga avharwa. Covid yakazova yataiti equalizer, yataiti muenzaniso, yanga zenge tisatarise kuti uri mutungamiri here. Taingoona nevakuru vacho vakasvikawo pakufa necovid iyoyo. Saka mabasa ezveutano ngaangogara agadzirirwa munhu wese.
Tombotarisa iwo musangano weunga, mungati imi wafamba sei wegore rino?
Musangano weunga wegore rino iri hauna kunyanya kutifadza nekuda kuti nyika dziri dzakanyanyisa kupfuma. Mukatarisa nyika yeBritain, mukuru wacho haana kuuya. Mukatarisa nyika yeChina, mukuru wacho haana kuuya. Mukatarisa nyika yeRussia, mukuru wacho haana kuuya. Idzo dzinova ndidzo nyika dzine upfumi huri pamusoro, dzinova ndidzo nyika dzatinenge tichitarisira kuti dzinge dzichipawo rubetsero kunyika dzedu dzeAfrica.
Avanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Irusike vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kumusangano weunga kuNew York muno muAmerica. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano zvichitevera gakava rakasimudzwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu, idzo dzinonzi nevamwe kusanganisira vanopikisa veCCC hadzina kufambiswa zvakanaka. Vachitaura nenhepfenyuro yeSABC neZuro pamucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York, vaMbeki vakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kuzvibvunza kuti chii chakanakira vana veZimbabwe kuitira kufambisa nyika mberi. vaMbeki vakati kunyanga hazvo vakanga vasina chekuita nesarudzo dzemuZimbabwe idzi, gwaro rekutanga rakaburiswa nevaongorori vesarudzo veSadic rinoratidza kuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo. Muna 2008 vaMbeki vakatungamira nhaurirano dzakazounza hurumende yemubatanidzwa pakati peMDC neZANU-PF mushure mesarudzo dzakakonzera zvakare mutauro mukuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
VaThabo Mbeki vane nhoroundo simu nemamiriro akaita utongi hweZimbabwe, nokuti kutaura kwavaita 2008 vakanyatsoona pavaitungamira South Africa kuti aiwa SADC yaifanirwa kunge ichipindira nekuti mhiri shonga yambe yaita kuti sarudzo isabira zvakanaka. Saka matauro avari kuita ndiri kunzwa vari kutaura somunhu mukuru, vanoziva zviri kuita muZimbabwe. Saka apa vari kutsiura vaMnangagwa kuti aiwa kana veruzhinji vachichema-chema vari muZimbabwe, SADC kana ichichema-chema, AU kana ichichema-chema neEU, aiwa zvido zvavanhu ngazviitwe, ngavagare pasi vataurirane nevanhu vari kugununʼuna kuti vagadhirike kubudira kwakaita sarudzo. Ndofunga inini vataura semunhu mukuru, asi izvi ravo vari kutsiura vaMnangagwa.
Munoona here imi kutsiurwa uku kana kuti shoko iri richitambirwa navaMnangagwa, tichiona kuti vaMnangagwa vanenge vachito ndine vanhu vakandivhoterawo vandofananga ndichiteerera?
Chokwadi, handifunge kuti pane vanhu vari kuti vaMnangagwa havana kuvhoterwa nevanhu. Aiwa, vakawanda vakavavhotera, asi vari kuti iwo mutambo wacho hauna kuitwa zvakanaka. Kana refri achitadza basa mugiraundi vajonga, hazvirevi kuti hapana masapota anofara, vanenge varipo vanofara. Asi vaThabo Mbeki vari kuti mabudiro akaita sarudzo mabudiro ekuti ivo vaMnangagwa kuti vange vachitonga vakasununguka vane legitimesi, ngavagare pasi vonzwa kuti ko vari kugunununa vari kuchema-chema nechii. Ndozviri kutaura, nokuti hazvibatsiri kuti upedze 5 years dzese vanhu vachingogunununa.
Pane vamwe vana veZimbabwe vatiri kunzwawo vari kutogunununa kuti vaThabo Mbeki vakatowedzera kuipa kwezvinhu muna 2009 pavakatungamira kuti munyika muitwe hurumende yemubatanidzwa. Munoti
aiwa, isu hatichanditaura nezvinhu horende ya2009 zvakauya zvikadarika. Pavakaita papo ndo pavaigona napo vaThabo Mbeki, nekuti zvahatina kumira mushi. Saka vakatobatsira kuti kungobatsirawo kuyananisa kuti vanhu vangogarawo pasi mujeni vatsvangirai navamugaba. Handi takazoita kopa tabatana takusevenza zvakanaka, kukatobudawo bumbiro remutemo. Ehe, bumbiro racho harichinyatsoteverwa, asi vakaita zvavakaita. Iko zvino vari kutaura wete munhu mukuru achiona zviri mberi kuti aiwo ngatidzidzei zvakakanganisika mu2009 tigadhiridzewo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare ra magistrate muHarare nhasi ratadza kutora mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaimbo vemumiriri weZengeza West uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar pamwe nameya vechitungwiza vaLovemore Maiko yekukonzeresa mhirizhonga panguva yesarudzo dzebyelections muna kurume gore rapfuura. Godwin Mangudla anotipa zvikonzero.
Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vaFredi Masarirevhu vati nyaya iyi yatadza kuenderera mberi sezvo mutongi ari kuita nyaya iyi amai Yeukai Dzuda vange vakabatikana nerimwe basa. VaMasarirevhu vati mutongo uyu wave kutarisirwa kuzopiwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Nhasi vaSikala nyaya yavo haina kukwanisa kunge ichienderera mberi. Mutongo wangu wachifanira kuchipuwa nhasi haunokwanisa kunge uchipuwa nokuti mutongi ari kuita nyaya yavo anzi hapo. Saka nyaya yapfuuridzwa mberi kusvika musi wa26.
VaSikala navamaiko vari kuramba nyaya iyi. Panyaya iyi vamaiko vari kutongwa vachibva kumba uye vaSikala vaitongwa vachibva mujeri sezvo vaine dzimwe nyaya mbiri dzavari kupomerwa yekuvhiringidza mapurisa akuita basa ravo pamwe neyekukonzera mhirizhonga apo vakataura nevatsigiri vebato ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Alley chitungwiza gore rapera. VaMasarirevhu vati vaedzana pose pavanogona napo kuti vaSikala vatongwe vachibva kumba asi zviri kuramba uye vagara mutirongo kwegore nemwedzi mitatu.
Varucha makotsi kakawanda vachinokumbira kuti vaSikala vange vachipuwa bhadhari mari yechibatiso kuti vatongo vachinge vachibva panze. Magweta edu aita izvi kanopfuura gumi asi vatongi vanova ndivo vane rokupedzisira panyaya dzechibatiso havana kunge vachivapa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Zvichakadaro nyaya yemumiriri wechuru muparamende vatraswo chikomo yekusazvibata zvakanaka panzvimbo dzekuvhotera musi wesarudzo yatadza kutanga mudare ramagistrate kumbare nhasi sezvo mumhangari panyaya iyi vaPeter Ndawana veZANU PF vatadza kuuya kudare. Aka ndeke chipiri vaNdawana vachitadza kuenda kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakafora muguta reLagos muNigeria nezuro zvichiratidzira pamusoro pekufa kusina kunzwisisika kwemuimbi wemusambo weAfrobeat ane mukurumbira Ileruluwa Aloba anoyanyozivikanwa nerekuti Morbid uyo ane mutumbi wakafukunurwa kuti kuitwe ongororo yekuti chii chakakonzera rufu rwake. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vasvika nhasi muOttawa kuCanada apo vari kuenderera mberi nekuedza kwavo kuwana rutsigiro kubva kune vekumavirira vavanodyidzana navo muhondo yenyika yavo neRussia zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vamwe vagari nevarimi vekumaruwa akasiyana siyana munyika vanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuvaka madhamu, vakawanda vavo vari kushaya zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa mvura iri mumadhamu aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inoti iri kuvaka madhamu munyika nechinyangwa chekuwanisa vagari mvura yakachena yekunwa pamwe nezvipfuwo, kuwanisa vagari nevarimi mvura yekuita madiridziro kuti munyika muve nezvekudya zvinoikwanira, uye kugaya magetsi kuwedzera pane aripo asi asingakwanire nyika yose. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kunyange asati anyatsopera, mvura haisi kushandiswa zvakazara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Hurumende inoti iri pakati pekuvaka madhamu makuru 12 kuti varimi vagokwanisa kudiridzira mahekitea zviuru 300 nechidimu, kana kuti 350,000 hectares panozosvika gore ra2025, uye kugaya magetsi pamwe nekuwanisa maguta makuru nemadiki mvura yakachena yekunwa. Mumwe murimi wekumakonde mudunhu remashonaland west, amai Josephine Gwanzura, vanoti vanotadza kurima vachidiridzira nemvura inobva mudhamu rebiri nekushaya mapaipi neinjini yekudhonzesa mvura, izvo vanoti zvinodhura.
Kutadza kwedu kushandisa mvura yakawanda inyaya yekuti hatina zvokushandisa zvakaita sekuti pivot kana mapaipi aya maningi mahydrant kuti tikwanise kudiridzira. Kana vachitipawo zvingave zvikwereti zvekuti tinozobhadhara nekushandisa kwatetida tichibhadharawo kana pagore, kuti tichikwanisawo tokwanisa kudiridzirawo mahekitewo mamwe atinenge takwanisa kupirwa.
Mumwe murimi wekumasvingo, amai Nyemudzai Gwata, vanoti mvura yakazara mudhamu reTokwe Mukosi asi haisi kushandiswa zvakakwana pakurima nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vaudza Studio 7 kuburikidza neWhatsApp kuti vari kufara neuwandu hwevarimi vari kushandisa mvura iri mumadhamu, vachiti hurumende ine chirongwa chekuwanisa varimi zvikwanisiro zvemadiridziro kuburikidza nemabhanga ECBZ neAFC. Rimwe sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union rakambozivisa kuti mapaipi neinjini dzemadiridziro zvinokosha madhora ekuAmerica anosvika mabhiriyoni 95 kana kuti US$75 billion zvakaparadzwa kana kubiwa mumakore matatu kubva pakatanga chirongwa chekugarisa vanhu patsva muna 2000. Mumwe anorima muriwo, madomasi, makabhiji nezvimwe zvinoda madiridziro, vaThomas Tererai, vanoti havasi kufara nemari inoita madhora ekuAmerica 10 avanonzi vabhadhare pagore neZimbabwe Water Authority kana kuti Zinwa.
Saka itisiwo magadheni wo taingofanira kuregerwa kubhadhara zvo mvura kudzina, tongoshandisawo mahara womvura yacho.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZinwa panyaya iyi. Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti varimi havasi kushandisa mvura zvakakwana nekuti havana zvikwanisiro zvemadiridziro.
Zvishandisiro zvakaita semairrigation system ayo anodhura kutenga, varimi voshaya mari kuti vakwanise kutenga.
Panyaya yekuti madhamu awanise madhorobha mvura yakachena, vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti hurumende iri kunonoka kupedza kuvaka madhamu kuti makanzuru ashandise mvura.
Kunzi dhamu dziri pa30%, so which means it's too very far kuti tiwane mvura.
VaMafume vanoti pamusoro pekuvaka madhamu panofanirwa kuitwa urongwa hwekuvakwa kwenzvimbo dzekuchenesera mvura kana kuti water treatment plans.
One jeuti planning is while they are building the dam, why they were kuvaka futi water treatment plants.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kusanganisira Gwai Shangani riri kuvakwa mudunhu reMatabeleland North rinonzi harisi kupera kuvakwa nenguva yaitarisirwa kunyange pakaiswa mari yakawanda. Dhamu reKunzi rakapiwa mari inosvika mamiriyoni madhora 100 nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$109 million, uko Gwai Shangani rakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni 606 kana kuti US$600 million. Asina nhasi hasati apera. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nuraijena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upoke.
Muchirongwa chamanga makamirira chema gitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weAfro Jazz unosanganisira dzechinyakare Rutendo Ngoreta anozivikanwa nerema gitare rekuti Rutendo Jackie. Rutendo ane damba refu idzva rinonzi Tsvimbo Nedohwe. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Magitare mugorera 2005 asi chokwadi ndechekuti magitare akagara ari mubaba rangu kubva pakubarwa nekuti inini baba vangu vainzi Peter Ngoreta vairidza nebend rao rainzi the Peacemakers
saka havana kutambura nekuzvitambira kaizvo kuti musikana akuita zvemagitare uyu pamakatanga
aiwa kuna inini ndakazotanga kuita magitare baba namai vangu vatoshaika asi dai yanga iri nguva yacho ne baba vangu inini vaizvinzwisisa nekuti anga ari munhu wemagitare asi kuna amai kwainetsera kuti inini amai vangu vanga vari nesi asi vanga vari mufundisi zvakare ndiri grade 3 ndakajoina traditional dance ende maticha angu vaitofara kuti ndaiimba nekutamba zvisingaiti saka zvakaita kakushungurudza amai vangu nekuti vanga vari munhu wechechi vaisazvigamuchira kuti mwana wamufundisi anganzi anotamba traditional dance achiimba masongs echinyakare zvaiva netsa asi vakazogamuchira mukufamba kwenguva nekuti vakaona kuti aiwa chipo chemwana andingamutsikirisi
saka pari zvino dziri kunetsa ndedzipi
nziyo pari zvino inini ndakaburitsa EP rangu its my second EP rinonzi Tsvimbo Nedohwe masongs ari kunyanya kupisa ipapo imhondoro Zarura Masango nechamina
Pari zvinove hukama veshamwari mudzimba omumatigere vari kutambirana sei nechipo chenyu ichi
ini ndinongotenda zvangu kuti vanhu vari kutambira music yangu zvakanaka ndozvandiri kungotenda nazvo kuti iri kutambirwa muri yeZimbabwe iri kuratidza kugamuchira mumanzi wedu
ndoda kuti nditarise kuti kune vanokuteverai vaudzeiwo kuti vanoitora kupi kana vachida kunzwawo zvamunorova
allright inini music yangu iri available online kwese vakaenda kuYouTube vanongotaipa Rutendo Jackie YouTube yangu Instagram Facebook Twitter TikTok zvese zviri under Rutendo Jackie
se hoza Friday kudai so hatingasii muchingobuda chitipai kambo kamwe chete kamunoda kuti tibude nako mudariro timbokarova micha
mondiridzirawo track inonzi Mondoro iri pa EP yangu nyowani inonzi Tsvimbo Nedohwe
Manga muchinzwa kambo kanonzi Mondoro manzwa hurukuru yaitwa naRutendo Ngoreta remagitara achinzi Rutendo Jackie ari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica uyo uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira zvizere kurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB. vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vokurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi dlanxasi bale izinto baphepheni kumbe sibone into esikhulunywayo babekwazi ukuthi ha lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lo wayengumongameli wezengeza West edalela iParliamente umnumzana Job Skala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwisene umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamashumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kazulu, ukuthula okuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulayo ombusazwe ongunobhala jikelelo enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe obukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Africa yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama-sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube le ntuthuko elekusasa even ezangena kwenye i-generation kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhakela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasisi.
Sizwe amazwe amaningi ase-Africa ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo ku-council ebona ngezokuvikela e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala na?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Africa lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. Ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc, iRussia labanye sebesenza o-BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona la mazwe la asentshonalanga bafuna ukuthi babonakale engathi i-Africa labo bafisa ukuthi-ke ibe right. So kungenza-ke ukuthi agcine ephumelele amazwe wona lawa. Into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba le nhlangano ezinjengabo-BRICS zona eziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi i-Africa indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini.
Namhlanje ekuseni sizwe umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempilakahle eZimbabwe?
Kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe i-TB izakwelatshwa endaweni zonke. I-TB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa-ke nxa sikhangela isimo sezempilakahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela, ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa. Izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzali ithengele izwithi bantu abami. Ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma, babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala. Kodwa ekucineni kungaphumi lutho.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Umthethwandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalela ephalamende umnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethwandaba namhlanje esithi obe komunye umhlangano. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala sizakwethulwa ngolwesibili weviki ezayo, okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. USikhala wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Love Momaiko. Igqweta likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Disorderly conduct, which is co-charged with His Worship Mayor of Chitungwiza, Councillor Love Momaiko. We now have lost count. It's more than 10 times. Our legal team here has applied for bail here at the Magistrates Court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela, njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza uMhlonitshwa Love Momaiko. Sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeka esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody.
for this long, you know, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
Usikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngabacashengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Ulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende lelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Okolunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa ixotshwe umsebenzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olu National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli lengama polling agents. Abantu laba bebesebenza kuward 7 emzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwanazi lo msekeli wakhe umnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe iStudio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi weNational AIDS Council umnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzezwe is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu, who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District endaweni leyi silesisebenzi esisodwa. Abantu laba kabasebenzeli thina, angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC ngemva kokhetho, wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho baya kulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki uthola amazwi eseNew York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kweZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
Umzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma wakuthi ukhulume njengomuntu omdala yini kakusenze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhadlile kakho nathi hhayi yena mnangaza wena izinto zingasihambanga kuhle. Kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojini weZimbabwe ngiyikade ezimbi iyo hatshi ingcono uhlale phansi, ngihlale phansi njengabantu ngikhulume ngizanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone umnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kamnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu odithi unqobile yasoze akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyi uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekumbe le thuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report sekaNevas Mumba election report liyana. Ngakho hathi akusoze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Yewa uzithi uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhala baningi kulalabo abantu abathuna abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu erutha eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na emsadeni.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-TCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Ya, lapha ngibona impumelo ezingathi zimbili, kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume okwenzela ukuthi balungisise. Nxa kungenzeka ukuthi kube lohulumende wemanyano kumbe kube Transitional Authority, hathi lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okolunye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lo khetho kube le khetho olwenziwa nxa izizakhona sezilungisile lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asizithiba wazi ukuthi impumelo yakho njani, kodwa angiboni ukuthi kuzaba lona ukhetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba yinto engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokukhulume ngomanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisithe izinto ngoba kodwa ubuchobe obabukhona ubabumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwahlalwa phansi wakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba umuntu lami ngangikhona kukhulunywa isisekelo sombuso esitsha salungisiswa, hathi asifumanga kuhle kodwa abantu basithakazelela. Isisekelo sombuso lethanda yiso esasifanele sisihambise phambili. Yayinto iyaphuma ukuhlesilile, kungaba lokunye ukukhwalakhala, kodwa saba lethu sifundeze ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengezani, beba bethikisana, kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isathi isifundo esihle esingasisebenzisa kathesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli ezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentathelo zindaba ngububi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siproject esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi dlanxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba sokuiminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media sabe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabange ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli zindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi ungasibhali izitori zethu, sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mibiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli, sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqhakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis ladies le mal information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babe le confusion in terms of him ama messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo wemzana Nigel Ndlovu layo ongene imfundiso yalamuhla unqoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop nge disinformation le misinformation lendlela esingancabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa yi fake news ukuthi lati njengabantu abasha even labantu abakumedia singaphombi ukubonakala sesisekulata information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lo Ndlovu.
Nabe sekuhlelo lwe-media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi information esinika abantu iliqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini. Lokwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa lamanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezi nsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edam leyinsiza esiya lapho ahlanjululwa khona encema Waterworks kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edamu leyinsiza esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthart wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthart uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashengani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza. In the city, being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankuni, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebhele impompi ezizasuka eNsiza zisiya eNcema Waterworks ngoba ubulawayo ukhangelana nelodulo lwamanzi olukhulu kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sikaColthart.
Umbono wami ngibona umbono kaMayor leCouncil ukuthi kade sibasamelele igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu ikakhulu nxa sibhekane lokuthi lo nyaka sikhangelele ukuthi kube le drought, so lokhu kuza khona ukusisiza kakhulu njengezakhamizi zakobulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leInsiza.
Kuzwakala kuluhlelo oluright kakhulu sibili, njalo siyathemba ukubona khona kwaba kuthiwa kuzayenzakala, but manje sisiyakhangela sokuba kwayenzakala imuva mhlawumbe ngama-promises izinto ezaziphumelele. Esizibuza khona ukubona uhulumeni njengoba ngiyobambe isikhwama uzayenelisa yini na ukumphathisa umeya lequle lakhe kuze bezifezeke izithembi zabazenzileyo.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleneke manelela manelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye.
sizabaliseko lakobulawayo iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodwe ezini ukholukatha angaqamuka usithembiso angaza kayibambi ibhodo ujudith angaqamuka usithembiso kayibambi ibhodo usithembiso angaqamuka ujudith Ncube kayibambi ibhodo usithembiso nyona angaqamuka ucholukat will not hold the seat but together as this triangle iseko leli we will make sure ukuthi ibulawayo as one of the speakers say to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears if not better
okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi kaMaskandi uMkhandoz Khandayo yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozisi Dube lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eSouth Africa nangu exoxalo Ntungamile Nkomo owe Studio 7
Sanibonani, sanibonani, sizwe esinyama, sizwe sakithi, ngiyabingelela, ngibingelela ngingumkhando ozikhandayo, osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo, kulokhu ngize ne-albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi. Kuliqembu elesibili abaningi bodideka mhlawumbe bese bethi awu usekile leli elithi mkhando ozikhandayo. Akunjalo kusho ukuthi sinama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo ngiphinde ngizibiza ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entshasha.
Kanjena kanjalo mathuda ngumkhando ozikhandayo. Hayi hayi hayi. Hayi kunzima kakhulu bafana. Yabona lo shune ngihamba ngawo lo nyaka hayi kubi kakhulu. Angihambi ngedwala. Hamba nenjebo my engineer ngesilungu.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
nje mawungaya online kuwonke amadijitali iyatholakala uthi mkhando ozikhandayo liyavela ithwasa kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo ngiyatholakala lapho ngibuye ngitholakale futhi naku WhatsApp ushoti abangifuna ku WhatsApp futhi 0623745636 ngiyayiphinda futhi 0623745636 iyatholakala lapho kanti ngisezweni lase-South Africa ngokuhlala nokuzama okumsebenzi e-Cosmos City kula ngihlala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli
njengethwasa lakomthwakazi kusho ukuthi ithwasa lakomthwakazi soko isupport ngiyicela kakhulu komthwakazi. Ngicela ukukhuliswa yimi akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosupporta umculo wethu. Umculo wethu isupport sibhekelele kini njengabantu bakithi.
Uma nginkinga mina ule ngoma nginkinga babhemi mina.
No. Siletemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhandosi Khandayi.
Lo Thabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa ina